Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 30, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoyera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mangwana Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day veutano vachikurudzira kuti pasi rese rirambe rakashinga kurwisana nekupedza denda iri zvachose. Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira vanhu kuti vazive kodzero dzavo panyaya yezveutano kana kuti Take the Right Path, My Health, My Right. Sangano reWorld Health Organization rinoti muna 2023 vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu, 39.9 million, vairarama neutachiwana weHIV pasi rose. Vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu, kana kuti 630,000, vakafa nezvikonzero zvine chekuita neutachiwana weHIV mugore ra2023. Vanhu vanosvika miriyoni imwe nemazana matatu, 1.3 million, vakabatira utachiwana weHIV muna 2023. Gore rinomhemberero dzekucherechedza zuva iri munyika dziri kuitirwa kuManicaland kwaMutare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reNational AIDS Council kuManicaland vaAtwell Shiri dzinomwa kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakakeshera kuti chatinoita kucherechedzo rezuva iri. Kune zvinhu zvina zvatinotarisira pazuva iri. Tinode kuti tishambadzire maprogramu HIV and AIDS ingazwa chirungu iya awareness. And chechipiri tinonga tiri kure kuratidza kubatikana kwenyika nedenda re HIV and AIDS. Chechitatu kuti kuonesana zvatingati rwendo rwedu rwafamba sei mukufamba nedenda reHIV and AIDS. And chechina chinova chinokosha ngechekurangarira avo vakatisiya nedenda reHIV and AIDS.
Ndotarisa kuti nzira dzese dzichange dzakananga kuManicaland, zvii zviri kutarisirwa nevazhinji zvichange zvichiitika muzuva iri ikokoko?
Mucherechedzo wezuva iri ka nezvendataura izvi panga pane vachataura vanoita nezveHIV. Tine vatauri futi vetingati madevelopment partners vano vachipa masolidarity speech mapazi anoona nezveutano neivo muminista wezveutano vanotarisirwa kuti vanga vachitaura futi pachirongwa nekufamba kwetaita muzvirungaro zveHIV. Vamwe vachazotaura futi vakabatwa nedenda reHIV asi vari kurarama vachipa matestimoni ekufamba kwavo kwerwendo rwavo kubva pavabatwa neHIV kusvika pari nhasi.
Kana kuine vakateerera kunze uko vari kurarama naro denda iri, vari kurarama nehama neshamwari, mashoko amungavape ekurudziro ndeyekuti kudii?
Mashoko arinopa vekurudziro ndezvekuti isusu vana veZimbabwe Ngati zive patimire kuti kuziva kwati patimire chekutanga kuteswa kutione kuti takamira sei. Kana taonekwa tine chirwere cheHIV handirufuba. Hatiri kuti tine vanhu vafunge kuti ndopaperera sarungano, kwete. Tane nyanzvi kana kuti tine mishonga yakubatsira kuti munhu anorarama upenyu hwake sekurarama kunongoita munhu wese. Chandingapa zvakaite vanhu zvinonzi kuti vanhu vanoti kunga vanoshoropodza vanhu vanonzi vane HIV, asi zvangofanana nemunhu ane BP kana munhu anonzi ane shuga uye ndo zvangofanana nechirwere cheHIV. Chinongodiwa chete kuti titeedzere zvinotaurira vana chiremba nevana mukoti, endi kuva neurongwa wekuti ukadzitora mishonga yenyu zvakadai ukateedzera izvozvo unongotorarama upenyu wako pasina dambudziko. Endi taane mishonga yekuti tibatsirane munhu wese arame upenyu hwake, vana baba vachiriritire mhuri dzavo, vana amai vachichengete mhuri dzavo.
Mukuru wesangano reNational AIDS Council kumanikaland vaAtwell Shiri Dzinomwa vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwavekuitwa dzimwe nzvimbo dzavanoeresa, kunyangwe pane vamwe vari kuti dzinofanira kuvandudzwa kuti dzikwezve vashanyi vanounza mari munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari nemadzishe aya vanoti nzvimbo dzavaieresa nguva yakare nekuda kwechivanhu chavo hazvichaereswa, izvo vanoti zvave kuita kuti vasangane nematambudziko akawanda munzvimbo dzavanogara akaita sekusanaya kwemvura zvakanaka, kufa kwevanhu nezvipfuwo pamwe nekuwanda kwezvirwere zvisinganzwisisike. Nzvimbo dzaiera dzinosanganisira mapako, makomo, nzizi nemiti nedzimwe dzainge dzakaitirwa mabasa makuru. Vagari venzvimbo idzi vanoti vaiyeresa nzvimbo idzi nekuda kwekutenda kwavo muchivanhu, uye pane zvakanaka zvavaiwana mukuyeresa nzvimbo idzi zvakaita semukwerera, kukumbira mvura yekunaya vachipiwa, kupiwa zvekudya nguva yenzara, kuchengetedzwa kuvavengi pamwe nezvimwe. Imwe nzvimbo inonzi yaiyera mapako emuchinhoi anozivikanwa kuti Chinoi Cares. Mushandi wesangano rinoona nekuchengetedzwa kwezvowanikwa munyika rezimpacts Vanyasha Nemo vanoti mapako aiyereswa nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira chitubu chemvura chinonzi makafira vanhu vakawanda muhondo dzepasi chigare, uye mapako aiwanda vagari venzvimbo kubva kuvavengi vainge vauya kuzovapamba. Vanhemo vanotiwo pane muti wemuonde paipiwa vanhu vemunzvimbo iyi zvekudya vakateketera.
Kunonzi muti wesadza nekuti it is believed kuti kudhara mazitateguru edu vakauya panapa pamuti ibvenguva dzehondo dziyadziya. Kana vakakumbirira sadza vari pamuti uno zvanzi vaipiwa sadza vaibuda.
Vanhembo vanoti kuyereswa kwenzvimbo iyi kwarerutswa nemaitiro evanhu.
Asi isusu as the current generation makepisa ambokoshei, bhutsu dzedu dzakoshei, vakuru vekare vaisiya panze. Isusu tiri kupinda takadhakwa pano panzvimbo inoera, ukatopreswa unotovhura zipa pasaidhi apo woitira woiti nzvimbo inoera.
Mambo Mbire vaClemens Nembire vekumashonaland East vanoti munzvimbo mavo mune muti wemuhacha unofungidzirwa kuti une makore anopfuura mazana mashanu waibuda sadza nguva yakare.
Makare karembo vanhu vaiti vakasvikapo vane nzara, vakaombera nyama nechokudya zvobva zvatirikiti, vanhu vodya votosiya.
Mambo Mbire vanoti zvinhu zvaiyereswa hazvicharemekedzwi sezvo pasi parohwa nenyundo.
Dzimwe nzvimbo idzi dzaakutoshandiswa senzvimbo dzokungova mari, vanhu vaakutounza vachena. Vanhu vakaita sei munzvimbo idzodzo vaakutongova mari nadzo, ende vanhu vanenge vauya ivava nedzimwe nguva vanenge vasina kusimira kana kupfeka zvinoenderana nenzvimbo idzi.
Asi jinda ramambo nemagonde vaWilson nemakonde vanoti vachiri kuyere kuteresa mapako echinoi. Mudzidzisi pachinoi University of Technology kana kuti CAT vaJulius Nyambaya vakadzidza zvitsika nemagaro evanhu vanoti nzvimbo dzakawanda hadzichaeri nekurasa tsika.
Ndozvakafanana nenzvimbo dzinzaimboera mukarega kuramba muchichengetedza kuirisa kwacho nechiwanhu chacho. Mweya yacho iyoyo inotama inoenda yongozare yanzvimbo isisaeri. Icho chaera chacho chinotsama chinoenda.
Vanyambaya vanoti pachinhoi kezi chinoeresa chacho chakaenda nekuda kwezvivakwa zvakaiswa zvakaita semasimbi ekubatira kana munhu achifamba mumapako, kuiswa kwemagetsi pamwe nekuvakwa kwepekutsikira pakanaka.
Munhu uno akatogara varongo vanosikana vachitorezvana zvoimu uzi munotonhorera. Vamwe vangu vakutora mafoto vachiita zvanoda pakupindwa nebhutsu. Hamusina kana kuyereswa kwokuti unofanira kudzika usina bhutsu kana kubuda wakadai. Zvese zvakapera ende hamusina zvaira zvakaenda.
Vanhemo vanoti vakaisa masimbi magetsi nepekutsika pakanaka kuti vanhu vasadonhe nekukuvara. Asi mumwe wechidiki vaAndrew Kufandiko vanoti nzvimbo idzi dzinofanirwa kuti dzivandudzwe kuti vashanyi vauye kuti nyika iwane mari.
Zvakakodzera kuti tourism tiite zvachimanje manje ikonomi yenyika ichikura dhani kuti tinoramba tichiita zvechivanhu chivanhu chacho tisingabhadhari maenderano neikonomi yenyika.
Dzimwe nzvimbo dzinoyera dzinosanganisira gomo renyangani rave kuzivikanwa nekuti gomo rinomedza vanhu sezvo muchinzi makateterekera vanhu vasina kuzowanikwa vanosanganisira vana vasikana vaviri vekwamasaya vakashayikwa muna 1981 vaenda kunoshanya nevabereki vavo uye chizvarwa chekuIndia Zaid Dada muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Monica Mutsvangwa, gurukota rezvemadzimai. Vachange vari kutaura nesu pamusoro peurongwa hwavainavo panyaya yekurwisa mhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mutsvangwa. Mungatitsananguriro kuti chii chamuri kuita sehurumende mukurwisa nyaya yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana?
Isu senyika yeZimbabwe tiri kubatana nepasi rose mukucherechedza mazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi. Aya mazuva anotanga kubva musi wa25 mwedzi wembudzi, rinova zuva rekucherechedza kupedza rusarura runoitirwa vanhukadzi, uyewo achizopera musi wa10 muna zvita, rinova zuva rakacherechedzwa kodzero dzevanhu vose.
Chirongwa ichi muri kuchirangarira pasi pedingindira ripi sehurumende?
Dingindira remhemberero dzegore rino renyika dzose ratiri kufamba naro senyikawo seZimbabwe rinoti kucherechedza makore 30 echibvumirano cheBeijing, ngatibatanei kupedza mhirizhonga, mhirizhonga yakunyanya inoitirwa madzimai nevanasikana. Maringe nedingindira iri, donzvo guru mukucherechedza mazuva aya senyika nderekuti tigone kuita izvi. Chekutanga, kushambadza nyaya yekupedza mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi, uye kubatsira kuti vanhu vazive kuti mhirizhonga kutyora kodzero dzeuyo aitirwa. Tinoda zvakare kuongorora kuti senyika sehurumende ichishandidzana nemamwe mapazi akasiyana-siyana tinotarisa kuti timire papi mukupedza mhirizhonga yatiri kutaura iyi.
Tinoona makaparura nzvimbo dzichange dziri kuwanikwa idzo dzichipa rubatsiro mumadzimai nevarume vanenge vatarisana nemhirizhonga. Nzvimbo idzi dziri kunzi chii uyezve dzinenge dzichiwanikwa kupi?
Nyaya dzemasafe shelters, izvi tinoda kutoona zvichibatsira zvikuru kudzikisa nyaya dzegender based violence dzino zvinoitawo kuti vanhu varege kufa vachirohwa mudzimba umu nekuti vane kwavanomhanyira voenda nevana havazosiyi vana vavo vachisara vachishupika vakaenda pamasafe shelters nevana atakagadzira sehurumende pamwe chete nemadevelopment partners nemaNGOs nemaCSOs nana ILO arimowo mukati imomo achitibatsirana nesu tinoona kuti mai vanosununguka kuti vamhanye ikoko enda nevana vombochengetwa apa mapurisa vachifeta nyaya yacho malawyers achinzwawo pakare apa makanselers achitaurawo navo nekuti tinoziva kuti mhirizhonga inokonzera kuti vanhukadzi kana kupenga chaiko saka zvinenge zvichida kuti vabetserwe nguva dzese
shiwiro yenyu ndeyei sehurumende takatarisa nyaya iyi yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana
ndiri kuti muZimbabwe muno panyika pasi rose tine basa guru rekuita tese tine basa rekupedza dambudziko remhirizhonga hazvisi zvevanhukadzi chete hazvisi zvevanasikana chete asi tiri kuti munhu wese senyika ngatibatanei tipedze dambudziko iri tiri kuti isu rudo harurowi rudo harukuwadzi ndinoti regai siyai vana vakure vazoroorwa vakura noti zvokuti vana vadiki varoorwe before the age of 18
muchange muri kuita zvirongwa izvi kunzvimbo dzipi nedzipi uyezve vari kumaruva zvii zvamuchange muri kuvaitirawo
nyaya hombe yatiri kuita isu seministry yakaiswa nehurumende ndezvokuona kutatenderera munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika medu tichitaura nekushata kwakaita nyaya dzekurwisana pakati pemadzimai nemanhurume sezvoso gore rino donzvo redu rakanangana nekucherechedza makore makumi matatu echibvumirano chekuBeijing tinoda zvakare kucherechedza kuti mumakore makumi matatu ayo ndezvipi zvatagona senyika ndeipi mitemo yatakaisa ndeyapi mapolicies atingati takaisa matanho atorwa nehurumende ndeapi kuti tisimudzire madzimai nevanasikana uyewo kuti ndezvipi zviri kuda kuramba zvichiitwa zvikuru sei takanangana nekupedza mhirizhonga yandiri kutaura nezvayo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
kuzvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvegakava riripo pakati pevamwe vagari vemukuwadzana muHarare nekanzuru pamusoro pekutorwa kwavanoti kuri kuitwa zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa nemapurisa ekanzuru kuti tinzwe izvi tine hurukuro nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake ari kunyunyuta nezviri kuitwa nemapurisa ekanzuru
tine madzimai nevamwe ana baba vanoenda kunohodza kunana mbare kwaachiriisika muhombei vanoya nezvinhu zvavo mushamuromu votengesa inavo upenyu hwakaoma katare zvinhu votengesa pakutengesa pata mapurisa ekanzuru anouya vatorera vavatorera zvinhu zvee zvanoita kumahofisi avo zvinhu zvacho zvekufunga vanogovana here vanotasiyemukei zvatirwadza zvekuti zvekuti pane motikari yauya inotakura mapini yedu taona vachitora zvinhu zvigomofi nemabhasketi acho unanohodzisati vake madzimai tichomakaiomomo apa vanga vatosarudza zvimwe zvinhu zvakanaka
muri kuti here vanga vachisarudza zvakanaka zvekutotora ivo
vanotora zvakasadzoka kachivaiti zvapaika nemabhini ine chinhu ichiuesedi ndimavanga vari kuvisa imomo saka tinenge vatorereza zvakanyatotora mapicha manje tiri padenga paaaizvi
saka mushure mekunge vaona kuti mava muchivatora mifananidzo vamira kuita izvi here kana kuti vaenderera mberi
ameno taka pane motikari yazoya yakaa ndiye mukuru wacho yedanga yaiswa padhuzi pao nepadhuo pavo saka takada kuona kuti vachatora zvimwe zvinhu zvakazviri maofisi mavo iraisa motikari kana tazokobva vasuravaiaizvizvi tiri kutambura muno
zvikonzero zviri kupiwa nekanzuru ndezvei zvekuti vanga vachitorera vanhu ava zvitengeswa izvi vari kutengesera nzvimbo isingabvumirwe here
Saka imi sevagari mati matoro here matanho ekuenda kukanzuro kuti munzwisise chiri kusvitsa danho iri uye nekuti munge muchipawo divi renyu.
Tanga tofunga zvimwe vamwe vangu tichiti no zviri nani ndichionesi mumiri wedu mukanzuro kuna kuwadza kuti uchitsere tibomutaura nyaya yacho.
Inzvimbo ipi yekuwadzana iri kusangana nedambudziko iri zvakanyanya?
Ndikangoti kuwadzana ine maodzi mairi 37 ne38 saka vanonotora kutsere kwarangatora nekukorogera kwese kwese vanonotora.
Asi tichitarisawo imi sevagari ndezvipiwo zvamuri kuitawo kuti munge muchiona kuti nzvimbo dzamuri kutengesera muri kutengesera nzvimbo dzamune muchibhadharawo mutero kukanzuro? Nokuti dambudziko rinotaurwa nekanzuro nderekuti muguta maita dambudziko redonga vatonga, vanhu vaakungoenda vachiita zvinhu zvavanoda vachifunga kuti vanoregererwa.
Muno vazoita kunonga uyeti ane mutsika uyeti anotobhadhara pane mari anobhadhara kukanzuro ane kamutsika kaga anotobhadhara kukanzuro.
Manga makateerera kune mumwe mugari wekukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vanoti
izvozvo hatiibvumidzi, vending iri kunze kwemutemo haibvumidzwi. Asi zvekuzoti vanhu vatore zvinhu zvozoshandiswa kupersonal use hatizvibvumidzi zvakare. Sachaita investigation toona kuti chiichashaisho zviri kuitika. Tikabata vashandi vedu vekanzuro vane mhosva yekuti vari kutora zvinhu zvevanhu, vachakwanisa kuinda kumahearing and so on, but for now hatina evidence yacho. Vanhu vacho vatorerwa zvinhu ngavauye necomplaints yavo kumahofisi kwedu togadzirisa nyaya yacho kubva ipapo.
Manga makateerera kune mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya.
Vateereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona WhatsApp channel yedu uye pafacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande rewhatsapp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi voa shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda pafacebook page yedu patinokupai link yewhatsapp channel yevoa shona. Govanai nevamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera.
Nhau dzemitambo, National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu neterevhizheni munyika kutanga gore rinouya 2025 kusvika muna 2030 kana kuti film strategy. Asi vari muchikamu chezvemafirimu vari kutambira gwaro iri zvakasiyana. Mutori wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya iyi.
Gwaro iri rinotaura nezvekudzikwa kwemitemo, kuwaniswa kwezvikwanisiro zvakaita semari, nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzezvigadzirwa kana kuti copyright protection, uye kuita mishandira pamwe nevekunze kusimudzira chikamu chezvemafirimu. Zvimwewo zvakakosha zvinotaurwa negwaro iri kupa zvidzidzo zvebudiriro kuchikamu ichi, kushambadza nekutengeswa kwemafirimu muno nekunze, pamwe nekuwaniswa mikana kune vose vanoita zvemafirimu kumatunhu ose enyika, kumaruwa nemumaguta. Mumwe wechidiki anoita zvemafirimu achishanda nesangano reLove Old Media Trust kuchiredzi, Stanford Chivale, anoti zvinofadza kuti pane urongwa hwekuwanisa vanhu vose mukana wakafanira.
Tinotenda nefilm strategy. Tinokurudzira kuti government implement strategy yayo yatakaona, tichikurudzira zvakare kuti isasiyawo kumaruwa kumaruzeva, handiti nekuma small towns, implement those strategies, because filming iri kwese.
Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti vanofara neurongwa hwekuumba homwe yekubatsira vanoita zvemafirimu.
Ndizvo zvabatsirawo kuti nyika dzakaita sana South Africa vemafilms vabudirire zvikuru. Toona zvenyaya yeCommercial Film Fund yekuti makambani anenge akwanisawo kugadzira homwe yekuti mafilms awane mari, nekuti mafilmmakers tangati tichishaya mari yekugadzira mafilms aya. Saka kana pava private fund anogona uku kubatsira kuti vemafilms tiwane mari yekushandisa, zvinotibatsira kwete kuti kambani imwe naimwe inowanika ichingoenda kubhora.
Imwe nyanzvi yezvemitambo yemafirimu vachishanda nesangano reAfrica Sun Motion Pictures vaStephen Chigorimbo vaudza Studio 7 kuti gwaro iri range ratononoka.
Nechirungu anoti long overdue, kureva kuti zvakatenge zvatononoka. Kuitwa kwestrategy chinhu chakanaka, noda kuti vanhu munyika hamufanira kungoita tsuro yamukira makumbu. Munofanira kugara pasi moronga kuti no, kuti tibudirire zvakanaka tadii kudai tozobva tozodai.
Asi vanongorora nezveupfumi varisachigaro wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati hwaro uhu hunoshanda kana hurumende yanzwisisa kukosha kwezvemafirimu.
Hunge hurumende nevamwe vairi kushanda navo nayo vakasatora zvinhu zvine chekuita nefilm sedambe kana kuti jee, asi vazvitore senzira yekuti nyika inokwanisa kusimukira. Tinavo vanana Nollywood kuNigeria nana Bollywood kuIndia vanoratidza kuti mufilm mari inokwanisa kunge irimo.
Ukuwo vanongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform kana kuti ZIFAPA, Muzvare Angeline Dimingo vati chitsvambe chasarira vatambi.
Zvavakwatiri isu semafilmmakers eZimbabwe kuti tibatirane pamwe chete nehurumende through the National Arts Council kuti strategy iyi igova nepundutso muindustry yedu.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vati tarisiro yavo ndeyekuti vanoita zvemafirimu vakwanise kuwana cheuviri mubasa ravo.
Tichiparura chirongwa ichi seNational Arts Council of Zimbabwe, tarisiro yedu yanga iri yekuti vanoita mabasa aya anobuda pachi vitiviti kana kuti mafilmmakers vakwanise kuwana chouviri kubva mubasa ravo. Takaparura chirongwa ichi tichitarisana nevision 2030 yatakapuwa nomukuru wenyika kuti ava vanoita zvemabasa aya vakwanise kusimudzirawo nyika nemabasa iwaya.
Gwaro reNational Film Strategy rakaparurwa svondo rapfuura muguta reHarare muchitiko chakapindwa nevatambi vakuru mubasa rezvemitambo pamwe nemasangano ezvemitambo akasiyana-siyana. MuAfrica, Nigeria ndiyo inoburitsa mari yakawanda muchikamu chezvemafirimu kuburikidza nemuzinda wayo une mukurumbira weNollywood. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoyera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 kuLwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje
inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani sephelelwe uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo.
Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uZulu.
I-democracy iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo lapha nalo la yakhuluma akufunayo la. Umthetho yiwo oxazululayo ukuthi isiphethela siyaphi masindani.
Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla leZANU-P F abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ibulala indlovu ezifika phosa amakhulu amabili eHwange National Park. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama restaurants kanye lokubheja ezemidlalo okuthiwa uzasungulwa ngoZibandlela ngomnyaka ozayo wethusa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende edalele parliament ngolwesine, umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wathela edalele parliament ukuba sokuza kuba lomthelo ozatholakala emalini yokuthengiswayo ogoqela ama pizza, ama burger, ama hot dog, ama fresh fries, ama donuts lokunye ngoba kukhukhumeza imizimba yabantu eZimbabwe. Uncube wathi omunye njalo umthelo ngozavela kumankampani akubhizimusi okubhejwa khona akumabhizimusi okubhejwa khona ezemidlalo. Abakubandla elibusayo abanenge bayakusekela lokhu kodwa abaphikisayo bathi usephelelwe ngamacebo okuthuthukisa umnotho welizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani sephelelwe uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo ngoba yiyo indlela elula uhulumende ongelangqondo olabantu olabantu abasebenza bengakwazi into abayenzayo ngaphandle kokuthi uhlawulisa imithelo kungani unganciphisi ezinye indlela ochaphaza ngazo izimali esithi ngesikhiwa i-public expenditure ngoba imithelo enje iyakhweza nje intengo yezinto ayincedi lutho ngoba iyakhweza izinto intengo yezinto phinde abantu bazacina bazigcina besekele ukuthenga into yakhona.
Uthi wenze lokhu ikakhulu ekudleni lokho kuthiwa ngama-takeaway wenze ukuthi abantu bengabiqatha lokho kungani kuphandle kwesimo somuntu i-obesity. So uthi kuwenzele khonokho ukuthi abantu bagcina bengasathengi kakhulu ukudla lokho kambe kulesi sindo khonokho.
Akula sindo ngoba vele antsho amanye amazwe balomthelo wechukela ethiwa i-sugar tax. Kuphinde kube lomthelo ogwayi umthelo wotshwala. Abantu nje nxa uvele uthanda ukudla into oyithandayo nje uthanda utshwala ngoba uthanda igwayi kawusoze ucina uyekela ukuthenga into yakhona ngoba lomthelo. Bona abalungisayo bayakhweza nje intengo yento yakhona lawe nje uyakhipha enye imali kwezinye indawo uyifake entweni ofuna uyithenga ejabulisilisi yakho. Kodwa vele nge-economics kanye okomnotho kwelizwe ayiso ndlela enhle eyokudinga ekuhuga imali ukuba usandisa imithelo yikhwengutshoni.
Ye nxa sukhangele njalo ababhejayo amabhiza khona ngalo khanya ngazani uhulumende siyayiquthela imali yaleyana phambe kulungile khonokho.
Ye phela antsho lapha sesikhuluma ngohulumende ozinika isikhundla sokuba ngu-immoral, singathi ngesikhiwa immoral police, ukuthi abadla izinto eziqhelisayo, ababhejayo, abanatha utshwala, ababhema igwayi, kungcono sibahlawule sikwenzela ukuthi uzulu wethu abe ngumuntu ogcinekileyo. Hhatshi, angibona ngathi yinto embi. Njengoba isitsho ukuthi akulanto umuntu uyazikhethela akufuna ukukudla ngoba akufuna ukubhema. Nxa unguhulumente ozwelo dinga ezinye indlela ezokugcwalisa singathi granary, ukwenzela ukuthi ugcwalise indlela yakhona kulezinye indlela esitshiyeneyo, hatshi ukupha ngokugcwalisa imithelo nje kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 SARRM. Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Abaphikisayo bathi labo abenza lokhu ngabahuquluza umnotho weZimbabwe becatsha ngoMnangagwa. Kodwa abakubandla elibusayo baya kuphika lokhu besithi wonke umuntu kubandla leli uyavunyelwa ukukhuluma akufunayo. Okwamanje izabelo zebandla lezanu-PF ezithi iHarare, Mashingo leMashonaland East seziqhuba umkhankaso wokubisela uMnangagwa esikhundleni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphela indaba tshabalala edalela ephalamende.
Yiko okutshengisela idemokhrasi khonoko ukuthi yona umuntu angathi, but vele umuntu anti umuntu ukhethwa ngabantu ngazikhethi. Ubukhokheli obuhle ubukhokheli obuvela ebantwini. So idemokhrasi iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo labo. Lalola yakhuluma akufunayo laye, kodwa okusalayo umthetho yiwo oxazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sinjani.
Ye, kodwa yena phela sekhulumile ukuthi kafisa ukuthi aqhubekele phambili, kodwa-ke abanye lokhu bedonsa amatomu khona bethi hhayi, qhubeka baba sikhangele. Kuyagcina ngani khona ugogolithi?
Kuzagcina ngokuthi emaphetheleni sosifikile isikhathi sakhona, ngoba kasingafiki isikhathi sakhona. Isikhathi sakhona siyenza ngesikhathi se-Congress ngo-2027. Yikho lapho okuzaphetha yonke into khona. So kuphuma ubana okwenzakala yikuyini, ngoba akusho ukufisa komuntu oyedwa. Thina sisebenzisa lokho esikuthi i-majority rule. So akusho sikhathi sakhona kathesi. Thina kathesi sisakhangelele ukuthi kanti umkhulumi siwuvuse njani. Sisabhekane le gwayisha ngani demu, sibhekane lo mgwaqo weBybridge siyafika eFollows khonale, sibhekane nemgwaqo ebulayo Nkayi, ebulayo Kezi, ebulayo Tsholotsho. So vele sikakhangele lokho ukuthi ngubani ozathatha isihlalo ngesikhathi siphi. Konke lokwana kubuya ngo-2037.
Ye, kodwa kulabanye phela bathi laba baqhuba umkhankaso lowo ngabantu babona ukuthi betshontshe elizweni lapha befaka ezambeni zabo, hatsho ukuthi bakhangela ukuthi ilizwe liyathuthuka. Akunjalo kolethi,
imbono yabantu eshiyeneyo. Njengoba ngishilo, idemokhrasi yethu iyavumelwana abantu babone ngokushiyeneyo. Abanye bayakhangela bethi hayi, mhlawumbe laba abatsho njalo yilaba ababona ukuthi kona mhlawumbe balenzuzo abayitholayo kade singalo umbuso khona. Abanye njalo ngabathi hayi, laba abantu abatsho njalo ngabantu ababona ingqubela phambili esiyenzwe ngumongamelo okhona. Abanye njalo bakuba khuluma into ezishiyeshiyeneyo, kodwa njengoba mina ngitshilo, thina sisebenza ngaloko kodwa i-democracy e-majority rule.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba tshabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF. Abaphikisayo bachothoza okwenzakala kubandla leli. Olandela ezombusazo ezimele umnumzana Fortune Mlalazi uthi kuyayangisa okwenziwa ngamanye amalunga eZANU-PF.
Indaba leyi itshengisa ubungxabangxoza bezanu nje. Ngicabanga ukuthi ama-scholars nama-politicians serious kakufanelanga bazimoshele isikhathi, ngoba into evele ikhulunywa le ka-2030 kayikho in the sense yokuthi akulalihlelo uMnangagwa asezenzile angathi ufuna ukuziqedisa, ikufuna ukukontinua belutha lokukonsolidata i-power. So lokhuyana kwakhulunywa nguZobho ngalwana mnyaka ethi ZANU-PF isinjonjo, yikho kwenzakalayo ibunjonjo kuphela abakwenzayo akula enyinto umnanga gobele useziphelele yena njengeindividual kasela macebo ukuthi lizwa ngaliqhuba njani so nalabo abathi bafuna hlale hayi iluhluphe esibhekana nalo eZimbabwe ubona silabantu abacabanga leyo
ye kodwa kuya phambili ubona zani pho kuyangiphetha ngani udaba lolo ngokubona kwakho umlalazi
well njengenjalo laba abangavumelani lo 2030 lo bazaqala ukubulalana ndona sibonile ukufa kwama-generals sizaqala ukubona izingozi emgwaqweni lokufa okungaqondakaliyo kusenzakala nje
kwaphetha sengibuyele kumbe engabuyelanga
ngokubona kwami kuzaba nzima ukuthi umnumzana umnangagwa abuyele njona yena sevele watsho ukuthi akafuni ukubuyela njalo kukhanya kwelesivumelwano ababa laso lochiwenga ukubana uzatshiyela yena so uma eseqhubeka kuyasokusitsho ukuthi leso sivumelwano uyabe sesephula yikho sisithi kuzabe kuzaliwa and eventually ababambe umbuso wasezimbabwe okuyi-army njona sisazi ubani ilizwe limilitarize yibo abazaprevaila akasozaphumelela umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele ubexoxa le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafube
kwezemaphandleni abogatsha lukahulumende lobona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority iZimparks babika ukuba kusukela ngenyanga kwaNcwabakazi sekufe indlovu ezifika phose amakhulu amabili 193 eWange National Park onokuthi abadlamini usethelela loludaba eseWange.
Lumbiko wethulwe isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farawo othe ukufa kwendlovu lezi kakhulu kunyanga edluleyo kubangelwe isimo esibi sendlala esabangelwa isikhudumezi somkhathi yeseEl Nino sona esadala ukuba izulu likhwame kumnyaka ophelileyo. UFarawo uthi esihonqweni lesi amadlelo asagugudeka njalo lamanzi emachibini atsha.
We have lost about 123 elephants in Wange National Park alone due to drought-related deaths. And most of the animals, they died over the last month.
Kulobunzi maobukulu kakulu ewange. Indlovu ezifika i-123 sezificale ezifile kodwa impondo zikhona okwenza kube mqoka uba le indlala akula kudla njalo lamanzi satsha emachibini okwenza okwamanje zinathe awezibhorane lawo engeneli.
UFarawo uthi ngesikhathi lesi ukulwisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle kube kuzinga eliphezulu emizini yengcelelane lesihonqo lesi.
We do receive a lot of distress calls from communities and as an authority we respond within the shortest possible time.
Indlovu bezifohla zisiyadinga amadlelo lamanzi. Sithole ama distress calls amaningi kakhulu lonyaka elizweni lonke nje kodwa ikakhulu esigabeni seWange ngoba bekungahluphi indlovu kuphela izilwane ombisi zizingela izifuyo zabantu loba izibayeni.
Lokhu kufakazwa ngukansela kaWard 7 eJambesi umnumzana Fanuel Mudimba othi sekuyimvama ukuxotshanisana lenyamazana lezi.
Lokhu ngabe uhambe busuku akusathenje ukuthi uhambe nje khululekile ukuthi ngihamba endaweni engelanyamazana. Inyamazana sezikhona nje sezihamba nje iyakhula indlovu.
Umnumzana Ability Moyo isakhamuzi sakwemvuthu yesihlala eBH 26 uthi inhlalo yesigabeni lesi yayisahlabusi ngenxa yenyamazana zasendle ezinquma loba libalele.
Funa sisizwa ihistory ukuthi obaba bethu balethwa kulindawo bebehlala endaweni eziraiti. So balethwa lapha kuthiwa kuse-special area. I-special area egceliwe abantu abahlala le nyamazana kubuhlungu kakhulu. Indlovu zangkhona la zofuthi vele ziyahlupha ngoba zihamba phakathi kwabantu. Kunzima kakhulu kabe kathesi ukuthi umama ababe bengomama sokuthi nanxa inkomo ziyaqhaza zi-30 yazilandela kakwanisi.
Unkosikazi Thobile Dube wesigabeni se-BH 25 uthi izibaya sezavalwa ikakhulu yezembuzi.
Into ebizisa ubuhlungu ukuthi lanxa sidlelwa asibhadalwa lutho ngoba saye sikhala ukuthi kuze naleze izifuyo zethu sikwanise ukubhadala abantwana amaskofisi sikwanise ukuthenga ukudla.
Kokungenziwa ukwenqabela lokhu umoyo uthi yabeZimparks kabasondele duze lezakhamizi.
Sikhangele ukuthi nana-background thina sikhula sesazalelwa lapha ngama-1960 amajoma abethinthi inyamazana zabo siyazigcina bona nezazingeza namhlanje kuthiwa ngezethu kodwa zidla izifuyo zethu.
Ukhansela uMdimba laye ubona solinye.
siphakathi kwendlala kathesi sikhangela ukuthi inyamazana lezi loba singabuya silima emasimini zivele zona ziyahamba-hamba sezingabhidliza futhi so besicela ukuthi inyamazana lezi zingani ziyathola indlela yokukontrola kumbe sibe labe-parks belokunye kwama-camps duze nje ukuthi bekwanise ukuthi sikwanise ukuripota
e-Victoria Falls lakho yingomanye izakhamizi zona zikhala ngokuhlutshwa zinyathi ezinquma emgwaqweni loba libalele ufarawo uthi izikhalazo lezi kazikho emahlombe yabo kuphela ngesizathu sokuba sebanika amakhansili amandla okuhambela inhlupho lezi ukhuthaze izakhamizi ukuba zisondele nxa zilohlupho ukuze inyamazana zasendle zonke ezibakhathazayo zibulawe ezinye zisuswe ebantwini ufarawo uthi baphezu kophenyo lokuloba inani labantu ababulawa kumbe balinyazwa zinyamazana lezi lonyaka ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini
okwamanje sike sizokwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
langalaphuma lendaba langalaphuma lendaba lashona lendaba langalaphuma lendaba langalaphuma lendaba lashona lendaba
ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguNtungameli Nkomo namhlanje sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana kwabathandanayo ezindlini ikakhulu abesifazana owe 16 days of activism against gender-based violence lumkhankaso usungulwe ngomvulo mhla ka 25 njalo ugqitshwa ngenyanga ezayo mhla ka 10 sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yelupane Women's Center unkosikazi Hildegard Nyathi
nxa sikhangela udaba lokuhlukunyezwa kwabomama emakhaya sithola ukuthi yena hayi inguquko yincane kakhulu abantu balokhu nje bephila impilo zokuhlukuluzana okunye kungabe sokulutshwana ukuthi bayatshaywa kodwa ukuhlukuluza kuyathatha indlela eziningi ukuhlukuluzana kokuthi umuntu uyancitsha omunye ama-resources ukuhlukuluzana kokuyethuselana lanxa kungena kufikiselana izandla ukuthi omunye umuntu ahlale nje elokwesaba lokuthithibala kodwa nakukutshayana kulokhu kukhona nje kusagcwele imisebenzi yenziwe sibili kodwa hhayi kulokhu kumi kunjalo nxa uthi uyakhuluma labadala nje uyeza ukuthi hhayi layo izimvelo zethu i-culture yethu iyenza kube nzima kakhulu kubomama ngoba umama osuka esesiyabikela amapholisa ukuthi uyahlukuluzwa uyabe sengumama sibili osokunzima kuye kumbe njalo ukuthi uyabe sehlukuluzwe kwaze kwaba yinto esisethusela ukuthatha impilo yakhe yikho lapho abaningi asebengagijima besiyabika emapholiseni kodwa iningi bayatshayana nje ezindlini bathobane baxolisane babuyele baphinde batshayane nje kube sokusiba yindlela yempilo
emaphandleni-ke ungathi kunjani ukuhlukuluzwa kwabesifazana
ukuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kulokhu kungathi kubhahile sibili ngoba nxa uyakhangela ukuthi umama uyalandelelwa kakhulu ngokwethuselwa abakhona umama babe bechaza sibili ukuthi mina ngamulala lehloka kumbe lenqamu abanye njalo nje bayethuselwa ngezigodo abanye bayafikiselwa sibili izandla okutshengisela ukuthi hhayi umsebenzi wokuthi abantu babekwazi ukuthi kuyahlukuluzwa ukuthi njalo uhlukuluza umuntu kubi wenziwe kodwa isibanga esesihanjiwe sincane nxa sikhangele lapho esiya khona kuseselo msebenzi omkhulu
emakhaya ikakhulu nxa umama ethe watshaywa ngumkakhe kuvamile yini ukuthi aphakamele phezulu ayemangala emapholiseni
kujayele nje ukuba yimfihlo inkolo yena leyo ukuthi abantu bakholela ukuthi yena umuntu weneli kafanelanga ukuthi ezembula amakhwapha khona kana ukuthi umuntu engachaya uyazama ukufihla sibini kungakhulunywa ngoba abantu bengamhleka ukuthi uchayiwe kulokho kusaphila kukhona kukalutshwana ukuthi umuntu ayiripota isikhathi esiningi nje yizinto ezikhulunywa ngekhaya kukhuzwe nxa kukhuzwa kodwa kuphelela khonapho akula ukuthi kumbe ngxenye umuntu angathwala ebotshiswa kukhuluma nabazali babe bekutshela ukuthi ungabona ukuthi usiyabophisa umkakho kutsho ukuthi kukhona okunye osukuthembile abakakukhangeli njenge-abuse nje bakukhangela njengokuthi hhayi ubaba uyabe khuza umkakhe ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi kuyindlela emhlukuluzayo kukalutshwana
obaba ke ungathi bakhona na abatshaywa ngomama ngoba kanengi kukhulunywa ngokuhlukuluzwa kwabomama ngobaba ezindlini
bakhona sibili omama abatshaya obaba bebathethise babahlukuluze sibili ngamazwi babahlukuluze even langokubatshaya kodwa kungathi akula ndlela obaba abangayaripota ngayo ngoba lanxa bethi bayaripota ungathi kulokubahleka nje ukuthi indoda etshaywa ngumfazi ilokweyiswa kuyebe sekufanele ukuthi ngayo indoda iyavuka la ilwe itshaye umfazi itshengisele ukuthi omkhulu nguphi so khonokho lakho mbona ungathi yinto emele ikhankaselwe sibili i-GBV ukuhlukuluzwa ukuhlukuluzana ezindlini kungakhangelwa ngohlangothi lwabomama kuphela kodwa kukhangela ukuthi konke ukuhlukuluza akulunganga
libanceda njani obaba abayabe bethe bahlukuluzwa ngamakhosikazi abo
engunanzelelayo ukuthi obaba abanjalo isikhathi esiningi kabaludinga usizo ngoba labo kuyabe kungathi kubathelela inhloni ukuthi baphumele egcekeni thina esikwenzayo nje ukuthi siyakubeka kube sobala kubomama kakhulu ukuthi ukuhlukuluza akukhanyelelwanga ngecele likamama ehlukuluzwa ngobaba kuphela sibe sifundisa nje ukuthi hhayi kubi ukuthi layo umama ahlukuluze achaye athethise ubaba uzakuzwa nje ukuthi kungabe kuvamile kungxoxo ezizabe zisenzakala kodwa ukuthi obaba bahambe bayekhuluma ngakho angazi bangathi kuthiwa akabakabi lesibindi sokuphumela egcekeni ngokuthi labo bayahlukuluzwa
sibonge unkosikazi Hildegard Nyathi umqondisi wenhlanganiso yeLupane Women Center ubekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba uMzanywa Sibanda odume kakhulu ngegama elithi Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Boy Brothers. UBig Five udabuka eTsholotsho njalo lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
Kumakumba manje umhlaba mculweni ngiqaleke ukungena ngomnyaka ka 2005 bengisethula idlalade nami lokuqala lolusuku lalamhlanje ngethula idlalade elethumi album number 10
bezakamisi tuleleni na ohuba yabalise kwezi mochakala nibele ngiyakuzukuthi tuleleni na ingakhulumi
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Uyakwazi ukungithinta kulezi number +27 7 3 3 4 4 6 6 7 5 +27 7 3 3 4 4 6 6 7 5. Uyasithola futhi ke lasekhasini lethu leFacebook. Uvele nje ungene kuFacebook udinge uBig Five and TK Brothers. Kuyo le inombolo ke uyakwazi futhi ukufaka imeseji yeWhatsApp.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Into ebalulekileyo singabantu bakini, singabahlabeleli bakini, ukuthi lisupport abantu bakithi. Kanti futhi esilithembisa khona kuningi esiza lakho njengakuwo lo nyaka ozayo. Sisasele nhlelo zokuthi silethulele ividiyo. Njalo okunye singakujabulela kakhulu ikuthi kulo lalo oyabefisa ukwenza igigi, oyabefisa ukwenza umcimbi, oyabe lo mdlalo, asithinte sikwazi ukuthi sibuye sizonandisa sixoxisane. Yikho ukusebenza kwethu.
Ngehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja eze midlalo wethusa uZulu. Sebekhankasa ngamandla abanye abakubandla lezano PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ibulala indlovu yasifika phosa amakhulu amabili eWange National Park. Oliver Lelisayo ngutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.